Maitori az aroa 2-1 nhasi uno kuRufaro Stadium pakati pevhiki apa vakaenda kuZambia ikoko vakawina 1-0. Nhasi uno vanga vatarisira kuti vange vachidzoa kuti vange vachienda kuAFCON yevakadzi. Ivo vatungamira pamutambo uyu asi Zambia yakwanisa kuti inge ichiuya from behind ikakwanisa kuti inge ichiwina 2-1 saka yapera iri 2-2. Ndoo kunozoshanda izvi zvavanoti iaway goals rule. I2-2 on aggregate asi nekuti Zambia yagoyesa magoal 2 kuno kuZimbabwe kusiri kumusha kwavo iyezve Zimbabwe isusu tikakwanisa kugoyesa 1 zvaakureva kuti Zambia yakuenda kuAFCON yevakadzi saka zvaakureva kuti isusu hatatadza kuti tinge tichienda kuAFCON.
Zvii zvingave zviri zvipingaidzo zvazoita kuti chikwata ichi chemamaiti warriors chiwanikwe chichikundwa nhasi?
Katarisisa unoona kuti kune zvakawandisa zviri kuitika. Vasikana vetu vakaenda neroad ikoko kuZambia. Wotarisa kuti Zambia yati ichipedzwa kurohwa neZimbabwe iyo ikato flyer ichiuya kuno kuRufaro Stadium kuti igadzirire second leg. Ndezvimwe zvinhu zvinoti netsei pamutambo wezvenhafu muno muZimbabwe. Asi tinotarisira kuti ivo vanotungamira zvemutambo vanenge vachigadzirisa ipapo. Asi tine kuchema nekuti vasikana vedu vatadza kuti vange vachienda kuAFCON vachirohwa neii yavanoti away goals rule. Zvapera zviri 2-2 on aggregate ipapo.
Pamitambo yePremier Soccer League yatambwa nhasi zvafamba sei?
Pamutambo yePremier Soccer League nhasi kuno kuBaba Food Stadium chikwata cheBulawayo Chiefs charohwa cheHighlanders ne1-0. KuRusape ikoko kuVengere chikwata cheDynamo charohwa Mutare City ne1-0. Yaga yazorohwa chapungu 3-0 kuzoti Shabani Mine neBlack Rhinos zvaita mangange 2-2.